manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri, chikumi 20, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mangwana vari kukukidza musarudzo dzegore rino vari kutarisirwa kuendesa mapepa avo kudare renomination court, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vari kunzi vatoendesa mapepa avo kare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revapoteri. Muzinda weZimbabwe kuSudan wopwanywa nekubiwa zvinhu nevakapandukira hurumende yenyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika dare reparamende remakanzura vari kutariserwa kuendesa mapepa avo kumatare enomination court ari kugara mumatunhu ose enyika. Asi vamwe vanonzi vatoendesa mapepa avo nhasi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemukuru anoona nezvesarudzo muzeg vautoile slaigwana pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi.
Magadziriro esarudzo apa chinhanho chiri pamusoro chaizvo chaizvo. Sazuva ranhasi musi wa 20 June tatogadzirira kuti mangwana musi wa 21 June manomination courts agare anenge akagare achitambira maforms avo varoda kukwidza kuita macouncillors, kuita mamembers of parliament kana kuita kukwidza pachigaro chapresident. Macourts ava achavhura mangwana na 10 o'clock makuseni echivhara na 4 o'clock.
Asi mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoisa mapepa avo ekukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vasilaigwana vati havakwanisi kutaura kuti vaviri ava vaisa magwaro avo here, vachiti izvi zviri kuitwa kumatare enomination court. Vati zeki inokwanisa chete kutaura izvi kana nomination court ichinge yaongorora magwaro avo pamwe nekuona kuti vanokodzera here kukwikwidza musarudzo. Vati vese vanoda kupinda musarudzo vanofanira kuona kuti vakanyoresa kuvhota mumatunhu avanovhotera. Vatiwo munhu wese anenge ave munomination court na 4 pm achabatsirwa.
Kana ukawasvika 4 asati achaya ukaisa mapepa zako kana kune zvinoda kugadziriswa unogadziriswa even 4 zachaya. Asi kana wagara usina kusvika kunomination court ukasvika 4 zachaya unenge usina kodzero yokuti uise mapepa zako.
Vasilaigwana vatiwo vese vanenge vabudirira mangwana panzvimbo zana nenhatu dzekutambira magwaro evanoda kukwikwidza vachapiwa gwaro revavhoti pachena. Vatiwo zek yakatozivisa mapato ezvematongerwo enyika pamwe navose vanoda kupinda musarudzo kana kudziongorora nezveurongwa huripo kutanga mangwana.
Zvese izvozvo takatingoshambadza tichishandisa maradio, matv, mapress statements nezvimwe zvakadaro nemavota educators edu ari mufield akachifamba achikurudzira tichitaura izvozvo vari kufield vachifamba vachidzidzisa vanhu kuti chii chiri kudiwa kuti uzokwanisa kuti uzokwikwidza.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti naivo vagadzirirawo kuongorora urongwa hweZEC kutanga mangwana.
Tamirira isu kuti tiwande kuti nomination code kwazi kusita kumati mana yenyika zvichasita nenguva here, uyezve avo vari kuda kuti vakande mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo dziri kutevera idzi vaona mukana here wakakwana wekukanda mapepa iwavo, uyezve kugadzisa mapepa avo kana pane panenge pakakanga takauya redi kuti tiorore chirongwa chiri kutanga mangwana.
Vasilai Gwana vati pane vanhu mamiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezvuru vakanyoresa kuvhota, uye vanhu ava vachavhotera panzvimbo zviuru gumi nezviviri munyika yese. Vazivisawo kuti zvichitevera Constitutional Amendment No. 2 pasarudzo idzi pachavhoterwawo vechidiki gumi pamwe nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzuru ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Asi iyo Zimbabwe iri kuchengetawo vamwe vapoteri kutongogara refugee camp kuChipinge. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvange zvavawo nemakore zvichigara kuDukwi refugee camp, kunyange hazvo zvimwe zvakadzoka kumusha asi kuchiine zvimwe zvishoma zvasara. Kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri nezvaswera zvichiitika nhasi, mutori wedu wenhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vati nyika dzepasi rino dzasvika panguva yekufanira kuona chiedza pakukura kwedambudziko iri. Vati munyika dzakawanda hamuna kugadzikana zvasiya vanhu vakawanda vapinda muupoteri. VaGuterres vari muTurkey nhasi kucherechedza zuva iri. Zvichakadaro, Botswana inoti yaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni gumi emapula sezvo nyika iyi iri kuronga kuita zvirongwa zvekurima paDukwi refugee camp apo panochengeterwa vapoteri kuitira kusimudzira magariro avo. Izvi zvabuda nhasi pamhemberero dzekucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day iro raitirwa pamuzinda weDukwi refugee camp uyo uri chinhambwe chemakiromita 130 kumadokero eguta reFrancis Town muBotswana. Gurukota rezvemitemo muBotswana vamachana Shamukuni vati chinotarisirwa nevanhu ikodzero yekugara zvakanaka.
The ministry will soon publish and invite contractors for projects which
badzi rangu riri kutarisirwa kutsvaga vanhu vachapiwa tende yemari inosvika mamiriyoni gumi emapfula yekuti vagadzire kuyerera kwemvura ichienda kuminda kuitira kuti vanhu vatange kurima zvirimwa zvakafanana nemadomasi, miriwo nezvimwewo, vachidiridzira kuitira kuti vapoteri vazvitsvagire mari vachitengesera vanhu.
Vaenderera mberi vachiti tarisiro kuti urongwa uhwu huchashandura magariro evapoteri pamuzinda uyu sezvo vanenge vave kukwanisa kurima zvirimwa tengesera vanhu vari munharaunda.
I am confident that successful completion
nevimbo yekuti zvirongwa zvekurima zvikaitwa nemazvo pano paDukwi, upenyu hwevapoteri huchashanduka zvachose achizina anoti ari kukuya nyemba nemusana pano.
Mukuru musangano rinorwira kodzero dzevapoteri kumaodza nyemba kuAfrica reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR South Africa Mount Country Office vaIgo Tiobao vati vachashanda nehurumende kuona kuti vapoteri ava vachengetedzeka.
The new UN Common Pledge aims to enhance
urongwa husva weUN huri kuitwa nechinangwa chekuti kuve nemuonera pamwe chuma chemuzukuru pakati pemasangano nedzihurumende mukuchengeta vapoteri.
Urongwa uhu hwafadza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe gumi nezvitanhatu zvakasara muupoteri pakamba iyi mushure mekudzokera kumusha kwevamwe vavo. Amai Patience takaona avo vanoti vakatiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008 Watu urongwa unogona kupedza nzara yanga yapfunya chisero pamuzinda uyu.
Tinomagamuchira zvikuru nemaoko maviri nekuti achati batsira pakura kutsvaga nzira dzekurarama sezvo tisina mabasa emaoko atiri kugona kuita. But kana paunzwa maprojects mukati menzvimbo yatinogara zvinoreva kuti tinenge takuwana chekuita kuti tigone kurarama isu nemhuri dzedu.
Vati nzara ndiyo yanga yoda kudzinga vanhu pakamba iyi sezvo sangano reUNHC araranga roderedza uwani hwechikafu chinopiwa vapoteri nokuda kwekushaya mari.
Saka naizvozvo hama dzangu dziri pano nyangwe dzekumusha kwangu nedzinobvo kune dzimwe nyika ndinoti ngavabate maprojects ane maoko maviri timashandise tishandise mukana iwoyu watapiwa negovernment yeBotswana tigone kuchinja mararamiro edu muno mudhuku refugee camp.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muupoteri padhuku vasakile Manama vanoti vamirira urongwa uhu hweBotswana nemaziso matsvuku nokuti kumusha kuchiri kwakaberekera ingwe.
Vazhinji vapa paZimbabwe hazvina kudza hanzi makadzokera, vakadzokera vachida zvava zvitori zvenhau zvekudzodzera vasingadi nekuti hapana patakamboitwa zvakaitwa mumanationality zvokuti hanzi zvinoitwa kunoinzwa hanzi kosi kamuteri zvokuti munoenda unoona what's on the ground unoona kuti vaya vanga vakabva vaine masituations ekuti hanzi maybe handine mamaneighbors angu kana akasekuru vanga vachirwa kuti ndirikusupporta this.
Sangano reInternational Trade Union Conference rinoti gore rapera vanhu vanodarika zana nemamiriyoni vakapinda muupoteri mushure mekumanikidzwa kusiya misha yavo. Zimbabwe yainge ine vapoteri churu chimwe chete nemazana masere vainge vachigara padhupi asi vazhinji vavo vakadzokera kumusha pasi pechirongwa chaikurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti muzinda weZimbabwe kuSudan wakapwanywa nevakapandukira hurumende yenyika iyi mukabiwa zvinhu. Mauto ari kutungamirira hurumende yeSudan ari kurwisana zvakasimba neakapandukira echikwata chinonzi Rapid Support Forces. Uye kurwisana uku kunonzi kwasiya vakawanda vafa vamwewo vasina pekugara. United Nations inoti iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti $3 billion kubatsira Sudan sezvo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri vari kuda rubatsiro. Vanhu vanodarika churu nezana rimwe chete kana kuti 1100 vafa muhondo iyi yakatanga musi wa15 kubvumbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo tikatanga nekuvabvunza nezvekupwanywa kwemuzinda weZimbabwe.
Tinokutendai zvikuru vaZulu nemubvunzo wenyu. Hurumende yeZimbabwe pari zvino iri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi chekuti midziyo yedu nemidziyo yevavo vanhu vanga vakatimirira kuSudani iyi yakaparadzwa.
Chii chaizvo chakaitika vaMugejo sekunzwa kwamuri kuita?
Kune vanhu sekuziva kwatiri kuita kune hondo iri kunzwa mberi kuSudani. Vanhu vava kutora mukana uyoyu wehondo kupamba kuba zvisi zvavo. Vanhu vachitora mukana uyoyu kuti isu seZimbabwe tatakabudisa zvizvarwa zvedu kubva kuSudani kuti zvinge zvichidzoka kuno kumusha kuti zvisawanikwa zvichikuwadzwa muhondo iri kuitika iyeyi. Saka vanhu vava kutora mukana uyoyu kuti varidzi vezvinhu havapo, vava kutora mukana kuti vabe zvinhu zvisiri zvavo, vachipamba zvinhu zvisiri zvavo.
IZimbabwe chete here yasangana nedambudziko iri muSudan?
Harisi dambudziko yatasangana naro seZimbabwe chete, nyika dzakawanda dzasangana nedambudziko iriri kuti kuSudani vamwe vari kutora mukana vachipamba zvinhu zveZimbabwe nedzimwe nyika, kunge vamwe vachitora zvinhu zvikutiita zvavo vachitora mukana wehondo iri kuendera mberi. Ndo dambudziko ratasangana naro kuSudani.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu munyika, vana vadiki vari pasi pemakore gumi nemasere vari kuwanikwa nguva zhinji vari munzvimbo dzakaita semabhawa kana mashabhini vachitenga zvinhu zvakasiyana-siyana zvinova zvisingatenderwi nemitemo yenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kana vasiri kutengesa zvinhu zvakafanana nemazai, fodya, nzungu, zviwitsi nezvimwe, dzimwe nguva vanenge vatumwa nevabereki vavo kunotenga hwahwa, kana kuti vanenge vachitori nevabereki vavo vanenge vachitengesawo. Mumwe mudzimai anotengesa mubhawa asi asina kuda kuti zita rake ridomwe audza Studio 7 kuti vanhu vanotengesa mumabhawa havarambidzi vana kupinda mumabhawa nekuti vanenge vachida mari.
Isusu tingoriwo vashandisi, saka zvekuti auya kuzotenga mwana kana kuti ndibaba kana kuti ndimai kwatiri hatitombositarisi, nekuti chatinenge tichida kubata target nechidzimwe nguva tinoshanda netarget murungu anenge achitongodawo mari yake. Saka pakatumwa vana 10 tikavarambidza kupinda kuti vatenge, tinenge tatodzikisa masales.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, mufundisi Taylor Nyanete, varoti mhosva iri kuvabereki vanosiya vana vachienda kunzvimbo idzi.
Inyaya inoratidza kuti vabereki havasi kutora danho rakakosha pakurera vana vavo nekuvayeuchidza kuti vanokura zvakanaka sei. Zvinotokanganisa vana kukura kwavo nekuti vanoona sekuti doro chinhu chakanaka zvisiri izvo zvinotenderwa.
Asi mumwe mubereki anomwa hwahwa vakawanda Mudzingwa vanoti vabereki havana mhosva asi mamiriro eupfumi hwenyika ndiyo honzeri.
Ndinoona sekuti zvokonzereswa nenhamo uye zvinoshaikwa kwamabasa. Izvi zvinokonzeresa kuti vabereki vevana ivavo vatiri kungoona vachingotendera tenderera kumabhawa apa kuti vange vachiuya nevana vavo kumabhawa kuno vachizotengesa zvavanenge vachitengesa vachiwana mari kune isu isu zvidhakwa tinenge tichimira kumabhawa akaita sepano pandiri vana apa.
Gweta rechidiki Muzvare Kundiso Rusike vanoti kuwanika kwevana munzvimbo dzakafanana nemabhawa kuchikora kodzero dzavo.
Chese chinokuvadza o chinokanganisa vana pamutemo tinenge tichiti imhosva. Saka isusu tinofanira kuti kana taona pane ari kutyora mutemo ari kuisa mwana panzvimbo yekuti anokwanisa kuwirwa nenjodzi, zvakatikoshera kuti isusu tinomhan'ara kumapurisa, mapurisa akwanise kuchengetedza vana vedu.
Mutemo unoona nezvekutengeswa kwedoro weLiquor Act hautenderi kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere vapinde munzvimbo dzinenge dzichitengeswa zvinodhaka. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti imhosva inosungisa kutendera vana kuti vapinde mumabhawa.
Mutemo wenyika wakajeka. Vanooperata mabottle store kana kuti mabars havabvumidzwi kutengesera vana vari pasi pemakore 18 hwahwa kana kurega vana ivavo vachipinda vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Kana pane vanhu vari kuona nzvimbo iri kuitika izvozvo ngavamhan'are kumapurisa kuita kuti mutemo uite basa ravo. Vanosungwa nokuti vanenge vachitora mutemo.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reFathers Against Abuse vaAlois Nyamazana vanoti panoda mubatira pamwe kuti dambudziko ratarisana nenyika iri ripere zvachose.
Dai tatagona senyika kuita strengthen our social security system, mhuri dzinotambura dzigone kubatsirikana, machildhood families agone kubatsirikana, wese vana vapinde muzvikoro zvinobatsira. Then toitawo kuti mapurisa agone kuinforce mutemo kuti wese vanoitora vana vachienda navo kumabhawa vasaregedze vachiita zvinhu zvakadaro nekuti kuchikora kodzero dzevana.
Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevana dzinoti zvichanoita kuti dambudziko iri ripere kana zvinhu zvikaramba zvakaoma munyika sezvo vana ava vari kutobatsirawo kuriritira mhuri dzavanobva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Voice of America. Tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukurantidza kukosha kwenyika yeIndia kuAmerica, muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House urikugadzirira zvakasimba kushanya kwemutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi nemusi weChina. VaNarendra Modi vachaitirwa mabiko makuru zvinova zvakapedzirwa kuitirwa mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol. VaModi vachataurawo mudare reAmerica reParamende reCongress. India ndiyo nyika yekumabuda zuva yakwanisa kubuda pachena ichinetsana zvakasimba neChina panyaya yemuganhu, uye America iyo inoona India senyika yakakosha mudunhu iri iri kuitengesera zvombo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, sangano rinoona nezvevana muUnited Nations reUNICEF rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mana muKenya vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Kenya handiyo chete nyika ine dambudziko renzara mudunhu iri, sezvo mamiriyoni makumi matatu akatarisana nenzara mudunhu rekumabudazuva kweAfrica iri. Kunyangwe hazvo bazi rezvemari pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vari kutora matanho avanoti akanangana nekudzikamisa uremu hwedhora remunyika, zvinozoitawo kuti mitengo yezvinhu igadzikane. Zvirikuwanikwa kunze uku zvinonzi zvirikuratidza kuti dhora remunyika riri kutowedzera kutsvedza serazorwa zerere kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Svondo rino nesvondo rapera, boka reRBZ rinoona nezvekufambiswa kwemari munyika reFinancial Intelligence Unit rakambomisa kushanda kwemabhuku ekumabhanga emakambani anonzi ane chekuita nekusimudzira musika mutema kana kuti wemukoto. Asi matano aya ari kushanda here uye angabatsira here chivimbo chehurumende chekuti veruzhinji vatambire dhora remunyika? Jonga Kandemiri anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti havaone vana veZimbabwe vachikasika kuve nechivimbo nemari yemunyika mushure mwekunge vakamboona tsekwende mumakore adarika.
Panyaya dzoupfumi hweZimbabwe takatarisa isu uremu hweZimbabwe dhora, tinoona kuti Zimbabwe dhora riri kuramba richiruza uremu hwaro richimheya kana takatarisa ne US dollar. Zvokuti vagari vomuZimbabwe handivoni vachizombova nechivimbo neZimbabwe dhora. Tichitarisa isu pane zvakaitika nechekare paraimboshandiswa muZimbabwe, munhu womuka mangwana wonzi mari yako haichakwani zvayaikwana nezuro.
Muzvinafundo womasocha vanodzoka vachiti zvirongwa zvose zviri kuitwa nehurumende havaone zvichikwanisa kuti vatengi vave nechivimbo nedhora remunyika.
Nokuti zvirongwa izvi sokugara ndichitaura kwandinoita hazvisi kushambadzwa zvakakwana kuruzhinji rweZimbabwe, zvekare hazvisi kushandisirwa mutauro unonzwisisa vamwe wemari kuti zvinorevei zvirongwa izvi, zvichiitirwei zvirongwa izvi, zvichizobudisei zvirongwa izvi, zvekare zvakambobudisa chinyi zvirongwa izvi pakuvandudza upfumi hweZimbabwe. Zvose izvozvo zviri murima.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare Chennai mutambasere vanoti vari kuita zvematongerwo enyika vanogona kunge vasiri kunzwisisa kana kuti vari kusarudza kusacherechedza mafambiro anoita upfumi hwenyika.
Value yemari, kutenga kwemari
kuno konzereswa nekuti vanhu vari kuda kutenga zvinhu zvinoda kubhadharwa nemari iyoyo here. Pare zvino muZimbabwe, kazhinji kacho, vanhu vari kunotenga zvinhu kune dzimwe nyika. Angava ari mabasic goods ezvinhu zvinotengwa mumba, mafuta, nezvimwe zvakadaro. Kana kuti zvinhu zvinodiwa nenyika zvakaita semagrains, kana iri wheat, kana ari mafertilizer anoshandiswa kurima, nezvimwe zvakadaro zvinoshandiswa maproduction line. Naizvozvo, voruzhinji muZimbabwe vanenge vachitotsvaka maUS dollars nekuti zvinhu zvavari kuda kutenga zvinoda kuti zvitengwe nechi nemaUS dollar. Zvikangoramba zvakadaro, mari yedu yemuZimbabwe iyi yavari kutipa vachiprinta vachizadza nyika yese, icharamba ichingodzika mutengo wayo. Nekuti vanhu havasi kuida, haisiriyo iri kushandiswa panguva inoyi kuti vanhu vatenge zvavanenge vachida kunge vachitenga.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vanotengesa zviri pamutemo ndivo bedzi vasara vari kupa vatengi mukana wekushandisa dhora remunyika, sezvo vamwe vose vave kungotengesa nedhora rekuAmerica.
Saka zvinozoremera wechitoro kana akachinja mari yacho kuti aiendese kuZim dollar, mutengo wacho auendese kuZim dollar, achisara aine chaakabata.
Saka pangaitwa sei kuti zvinhu zvigadzikane kudzokera pazvaive kumakare kare? Muzvare Mutambasere vanoti
kuti nyika yedu isviko pakanaka, kuti nyika yedu ichitangawo kugadzira zvinhu, tichitangawo kusvika pekuti vanhu vari kuda kuincrease demand yezvitengwa zvemuZimbabwe. Ngatimbofana kushandisai maUS dollars munhu wese.
Kunze kwekunge hurumende yateerera kurudziro yagara ichiitwa nenyanzvi mune zveupfumi yekuti igare pasi nemapoka ose ane chekuita neupfumi hwenyika, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichienda kumawere. Nhasi pamusika wereserve bank of Zimbabwe wemari yekunze, dhora rekuAmerica rinonzi ranga richitengwa nemadhora emunyika anoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nematanhatu, kana kuti 1,6926. Kuchitiwo pamusika mutema, dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemadhora emunyika zviuru gumi, kana kuti 1:10,000. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Munau zvemitambo, mumakwikwi eInternational Cricket World Cup Qualifier atambirwa muHarare nhasi, Zimbabwe yakunda Netherlands nemawickets matanhatu kana kuti 6 wickets, zvichireva kuti icharamba iri pamusoro pegungano kana kuti Group A. Mune mumwe mutambo, Nepal yakundawo America nemawickets matanhatu muGroup A zvakare. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, tiri kuita hurukuro nevechidiki tichitaura nyaya yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, pachitariswawo kuti vechidiki vari kukwikwidza here uye vari kukurudziranawo here kuti vaende kunovhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mangwana vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vari kutarisirwa kuendesa mapepa avo kudare renomination court, kunyange hazvo paine mashoko ekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoendesa magwaro avo kare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revapoteri. Muzinda weZimbabwe kuSudan wopwanywa nekubiwa zvinhu nevakapandukira hurumende yenyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murai zvakanaka vateereri, ndokusiyamina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.